A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, July the 27th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we're looking at calls by the First Lady for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League rally in Harare today, as well as challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
You can also find us on the internet on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please go along and like VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and also Studio 7 on Facebook, so you can join in the conversation right now.
Akuna succession in Oyitwa without the involvement of Mugabe. Akuna. Mane say, as the citizen of this country, I know President says, no, I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kuti ndiani atatora chigaro mabvaimi president. Because we respect him. Saka, his word will be final. Mark my word, his word will be final. Inini ndinotova kumbira izvozvi pamberi penyu kuti ingavamwe kune dzimwe nyika wani vana Mandela vakasiya mbeki kune dzimwe nyika tikuzinzwa kuti mapresident vane vachiri ndinosiya nhingi imini president musatye tiudzei kwamunoda kuti bhiza tipabe naro sanika inini president mukangondiudza kuti iri bhiza iri
PJ, we're hearing there from the First Lady Amai Grace Mugabe, courtesy of the ZBC. She was speaking right there at the ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. As you know, today on the Women's Roundtable, we're looking at calls by the First Lady, which you just heard, for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League Conference or meeting in Harare today. As well, we're looking at challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
The First Lady's call and talk of President Mugabe's succession plan have left many asking what has sparked this move, as many who dared ask this question before have come under fire.
PJ, let's take a listen at what our reporter Blessing Zulu discussed on the issue today at the Studio 7's main news bulletin. He did a story on this, and this was the discussion he had.
Panosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati uzosarudza mavhaisi ake. Saka asikana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizotsiva president anenge varegedza basa. Pa special congress ipapo, anoda upresident anosimuka ega iye kuti ndini ndoda kuita president. Osarudzwa navanhu pa special congress. Owana majority ya maprovinces anomuti uitoda kuti aite candidate. Kana abvumidzwa kuita candidate, oya pa special congress ozovoterwa.
Va gutu zvaka jeka here sezviri kutaurwa navamangwana nekuti vamwanenge vanoti vamugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbirire mutemo webato racho.
Unoziva zvezvano pe blessing kungotaura. Pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa na comrade Mangwana. Asi mukuita handizvoba. Sose tinoziva kuti ZANU-PF nevamugabe, vamugabe ndo ZANU. Yavanoti one center of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vamugabe. Ndo vanosarudza, ndo vanoita zvose. Saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo handizvoba. Tose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vamugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano. Kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena. Asi kurya nekuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake. Muchirungu anoti hanzi consider yourself a dead man walking. Woziva kuti pako pakuperera.
Vatengesera kadhi Mangwana. Havangakomeri ZANU-PF vasinambopinda mubato medu. Isusu from 1963.
Aiwa blessing ndofunga ndini ndine flow blessing ndiwe moderator blessing asanda pedza kubhereketa kaini
ndo right chingoti gaga tidzwe vagutu
zana ndisanda mboipinda kusvika ndipinde muguva mangu handipenda kapinda muzano kupindepinde muzano kana chitunha changu chaicho hachisi kupinda muzano ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo saka ndo ndazadangotsanangura nekuti ZANU-PF it's a one man band. It's a fully fledged dictatorship.
Alright, vamangwana taura itinzwe.
Nasi newspaper riri kutaura iro kuti vatsvangirai vati kana tafusarudza masenator ndove gavane right yokusarudza munhu kuinda kusenate. The father of democracy called tsvangirai anoda kusarudza iye masenator on his own. So vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo.
Vagutu.
Zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita renews day handizvoba.
Ndodzoka kwamuri vamangwana, tiri kunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vamugabe vadome munhu anozovatsiva. Ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemeri, zvinofamba sei? Vamugabe chete ndo anosarudza here kana kuti vanhu
vapresidendi vedu vakagara vachitaura over and over again kuti ivo havasarudzi munhu anovatsiva. Munhu anovatsiva achabva kuvanhu, ivo vakabvawo kuvanhu. Every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada. Kana vaakuzobvawo pachiuya umwe anofanira kubva kuvanhu. Pfungwa dzavanhu hatingadzistopi, asi ndozva kuti president vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira ZANU-PF anofanira kubva kuvanhu. Achavatsiva kana nguva yakwana achabva kuvanhu.
Vagutu.
Kana vaakuti vamugabe ngavachidoma successor zvakutoreva kuti vakutoti pati iyi yava yokumba kwavozvo inototi munhu anoti ini ndichada kusakisidwa nanhingi.
We heard there from our reporter Blessing Zulu, who had this interview later earlier on our main Studio 7 show. Over to you, PJ.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asiyihluzeni bomama. Lapho ke esihluza indaba eziphathelane labomama, izanhluphe izankathaze ukuphumelela kwabo sikuhluza lapha ku-Studio 7's Live Talk phansi kwesihloko esithi asiyihluzeni bomama, Women's Round Table, ngathi kurukure madzimai. Ngolwesine maviki wonke yikho lapha khona esiphatha khona indaba zabomama. Okwalamhlanje sile ndaba ezimbili esiphatha ngazo. Udubo olubhekane labesifazana labo abaphila ngokuthengisa eHarare asebekhwezelwe imbadalo yokubhadalela yokuhlawulela ukuthi basebenze besedolobheni enzikini yedolobho leHarare, ikakhulu ngempela sonto isuka ku-$1.25 isiya ku-$3 abe bewuhlaba umkhosi omkhulu. Siyophatha ke njalo udaba olusanda etisanda kuluzwa olokuthi unkosikazi kamongameli unkosikazi Grace Mugabe ukhulume emhlanganweni wabesifazana bebandla lezombusazwe eZANU-PF esithi umele umdala akhulume ukuthi uzakwelanywa ngubani. Sibeke lo daba esiluphumise kuhlelo lwethu lwezindaba zeStudio 7 ngesindebele esilwethulelwe Chris Gande ukuthi sizwe ingxoxo ayenze lomunye ocubungula ezombusazwe ngala mazwi kankosikazi Grace Mgabe.
Ye, iqiniso elingahlukumeziyo ukuthi uyakwazi ukuthi njalo lezi zathu. And nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicabange ukuthi yena uMgabe kakwazi into esiphekiwe yavuthu.
Ukuthi kahle kahle engabe khona yini asebembonile ukuthi engamelama uMongameli?
Ukhona, hayi ukathi uthi alala icebo, ulala icebo. uMgabe ukusebenza kwakhe ngumuntu osebenza njenge, uyabona ukusebenza kwezigebengu iMafia. Akalwenza ulutho engazange walupheka, walucubungula, walubona ukuthi luzasebenza kanjani. Njalo bona ababaphikisanayo ama-factions abangaphansi kwakhe, uNqabe xabana behlukumezana behlokozana, yena uyabe kwazi ukuthi kwenzakalani. Abantu nje abangakubona bakukhangele lapha naye ukuthi yena ngokwakhe sesifikile esibangeni sokuthi sesithi sengingaqamba umuntu ongangilandela.
Kodwa asiko kudala esike sezwa yena sithi kubandla lezana uPF okwakathesi akula ongamelama omele amelame. Kungase kuguqukene.
Zinenge izinto baba uGandhi sokulutshelwe la. Sokulutshelwe umzimba uyala njalo lomsebenzi wona lo abhekane lawo lo khetho lololuzayo asiyo into yabantu asebeluphele asebadala. So mdlalo wabokhokho ngumdlalo wabafanyana abasakhulayo, usungathola ukuthi sebheke kahle wabona ukuthi hayi ethi ngiqhubele omunye umuntu izintambo. Ngeke kwenzeke ukuthi unkosikazi wakhe aye emphakathini naye ekhuluma indaba engangaleyo ephikisana lezifiso zakhe akwenzakale.
Hayi kade sengiqonda khona ukuthi ngikubuza ukuthi kanti vele kungani engamdonselanga insitha batshelana bobabili.
Hayi lokhana bekuyikwazisa umphakathi ukuthi indaba esisegudwini esiphekwa yile. Bangaphikisana umuntu lo angakwakhe ngezinto ezincane ezinjengokuthi ipolice njengalana, umthetho njengalana. Ngathi kwesihlalo sombuso ungabona umama sephumela phambili sithi ubaba sokumele asukume kuhlala omunye. Hayi yabisiphekwe yavuthwa ngikhaya kuqala.
That was an analyst that was talking to one of our reporters, Chris Gandhi of Studio 7. He was just articulating, Marv, that I think there's something going on in ZANU-PF, in the household of the first family. If Mrs. Mugabe is going to come out and say it out that Mdala is to name somebody to take over the seat.
Very interesting, their contributions. Nasi muchirongwa chedu kune avo vachangopinda. Tiri kutarisa isu mazwi ari kubva ku ZANU-PF Women's Conference yaitwa nasi muHarare uko Dr. Amai mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura ivo kuti vaMugabe vanofanira kudoma achavatsiva. Sekuziva kwamunoita munguva yapfuura taiona mazwi akadai akataurwa zvaisazomira zvakanaka mune remangwana. Asi ndozvatiri kukurukura nhasi kuti zvinorevei zvataurwa naMai Mugabe izvi kuti vawana mvumo here kubva kune murume wavo, constitution yemupati mavo yakamira sei nezvimwe zvakadaro. Tichange zvetichitarisa matambudziko ari kusangana nemadzimai vanoita ivo zvekutengesa mumigwagwa. PJ, sekuziva kwaunoita First Lady ivo Dr. Mai vakambotaura panyaya yemadzimai nyanya vanotengesa mumigwagwa vachiti vasiyei vachiita mabasa iwaya ndomararamiro avari kuita. Asi ndozvatiri kutarisa izvozvi kuti ameno pamwe kunaka kwezvinhu kana amai vakuya vachiuya vachitaura pamberi penyika kana pamberi peZANU-PF Women's League vachitaura kuti aiwa baba achitaurai anokutsivai handizive. Ndozvatiri kutarisa nhasi. Tombonzwa kune vamwe vanoita zvekutengesa izvozvi zvemimigwagwa kuti vari kutii nematambudziko avari kusangana nawo mumigwagwa umo.
Inini hangu kutaura chokwadi, inini yakandiwanisa because my sales are just a way to talk about the man so I know I got to talk about I got to discuss this guy did because when my research of my being of a speech one she recorded so whatever we're putting on my education we're putting on my swipe this is my swipe machine at you when I know she got you by table but with a one switch thing I want to because I'm dog swipe I'll put my room card so at the end of the day comes the richer and that's $3 and then they told her could be because in an aspect machine and it's consulting this.
Satengesi isusu zvakatiomera kuti bhadhire $25 iri kutinesa kuti tiiwane nokuti unogona kupedza svondo rese usina namubvira atengesa kana chirwani kana taurire 50 cents chaivo. saka yakatiomera taitochema dai zvaibvira watodzikisa kuti ndina kana pa 50 cents nekuti vazhinji vari kuuya vachiti nema swiping machine yetu tatina ko eco cash munotambira here eco cash yacho irikutiremera kuti tikaitambira eco cash yacho kwaunozoti unoiwana unobva watoenda 30% kuti uwane eco cash yacho saka zviri kutiremera kuti totengesa sei necash yacho tikuishaya mari yacho
mari inopinda mukanzuro imari inowanikwa nevanhu vainosangana navo vanhu vanosangana nekanzuro vanhu vemabhizinesi mabhizinesi ari pakawanda kasi pachidimbu tinoti pane maformal business anova makambani atinoziva ziva kwoita informal business vanova vari kushanda muguta kuraramisa mhuri dzavo ivavo ngavatoziva kuti vatovo mugutawo kana vachiri kushanda varimo vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanawo kamugove kake kaari kupinza muguta ndokuti guta ripfume risumudzire magariro kucheneswa kwemvura kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba pari zvino ndepekuti mamiriro akaita nzvimbo dzavari kutengesera inzvimbo dzatingati dzanga dzina kunge dzakagadzirirwa kunge dziri dzinotengeserwa saka tiri kutongowana mashandiro atiri kukwanisa kuita pari zvino nekuunganidza kuti tichazo kwanisa kuita mari ringave goro noya ringa ripi ndopa tichazo kwanisa kuwakira vashandi o vatengesi panokwanisa kushandira pangangoenderana nezvavari kutarisira
tiri kunzwa apo kubva kune vanoita zvekutengesa migwagwa madzimai uyezve kubva kuna meya vabernard manyenyeni vachitaura ivo nezviri kuitika tiri kunzwa kuti pari zvino vanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti mari dzavanobhadhariswa dziri kukwidzwa dzasvitswa idzo pa$3 pazuva mari dzekuti vawanikwe ivo vachitengesa uyezve vari kuti izvi zviri kuvaomera nekuti ivo havana maswipe machine anodiwa nemakastoma uyezve kuti vashandise eco cash yepaeconet iri kuvatorera mari uyezve mari yacho kuti izobuda imomo iri kunetsa saka ndo zvatiri kutarisa izvozvi pamwe chetezve tichitarisa mazwi abva iwo kuna amai Dr. Grace Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe apo nhasi vakatyamadza vazhinji nekutaura ivo vasimuka vakataura pamusangano vachitaura ivo kuti murume wavo President Robert Mugabe adome achavatsiva saka vazhinji vari kuti izvi zvinorevei nekuti munguva dzapfuura taiona kuti munhu achinge asimuka kana achida kutaura zvinhu zvakadai so zvaisazovafambira zvakanaka asi nhasi zvataurwa naamai Mugabe saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura pano pachirongwa chedu chewomen's round table kuti zvinorevei izvi tingaona here zvinhu zvichizosanduka mune ramangwana PJ tanzwa isu vachitaura vakanyatsotsiga chaizvo vachitaura kuti aiwa baba ndiri kuva kuchi dzira zuva nezuva kuti ngavadome wavanoda kuti avatsive saka takamirira kuti
zvinhu zvinotyisa izvi zvanga zvisingataurwe makarekare nevamwe vanhu asi apa zvaakuzotaurwa naivo mbune unkosikazi Mugabe ngowake muuye usekhulumu kuti akacho ubaba akacho umdala kuti ufuna vani ukuze athathe isikhundla sakhe abanye ngabakukhangela ngenye izinye indlela besithi engxenye vele yena ufuna nguye osefuna ukuthi angene kuleso sikhundla atsho yena umngake ukuthi sengichiya ke umngami
aiwa zviri kutaurwa nevazhinji vari kuti toda kuona kuti chii chaizvo chiri kuitika mumba umo mefirst family nekuti akandeke kutanga munguva yapfuura PJ takamboridza ipo pano paprogiramu amai Mugabe vachiti vamugabe vachatonga uyezve kunyangwe vakawanikwa vakazoshaya kana chii vanotonga vari kuheroes acre kana kuti kana vasisagone kuti vakwanise kupinda maelections vachavasunda mubhara saka nhasi ndeke kutanga tiri kunzwa vachitaura kuti aiwazve baba chidomai achakutsivai saka ndo zvatiri kutarisa nhasi
sesi lo mulaleli osengene kuhlelo mbongasincedisa ukuhlelo lwethu lwalamhlanje siyakwamukela nkosikazi Sakhile ne
niyabonga linjani lonke labalaleli
hayi siphilile linjani linakhona ngabo
hayi thina siyaphila
yusebotswana nje
yesebotswana
ye uzizwile indaba zethu ezimbili esilazo egudwini ekamkamongameli unkosikazi Dr. Grace Mugabe othi yena osephume emgceki emhlanganeni wabesifazana bebandla lezanu PF esithi yena vele ngihlala ngimkhuthaza ubaba ngasemzini wabo ukuthi akacho kuti ngubani osezathatha isikhundla sakhe. Wacho lokutsho wathi nanana ngale ngase South Africa komakhelwane ubaba uNelson Mandela engakachoni wahle wacho wathi nanana ozathatha isikhundla sakhe nguThabo Mbeki. Ikho ke yena ngiyamkhuthaza ukuthi wena ubona kusichoni konke lokho.
Ah, mazo kunjalo kuzabanzima phela ngoba ilizwe leZimbabwe ilizwe lanelo ukuthi ele democracy phela angeke yena athi uzakhuthaza umdala ukuthi akhethe kumbathini ngoba anti ukuthi uzibe umpresident kumele ukhethwe ngabantu. So yena ma esenza njalo angiboni mina ukuthi uyabe esenza right, and plus le minyaka yakhe leyama iminyaka esihambile, so ngiyabe singakwazi ukuthi uyabe sitshoni. Kanti wayengaphumi kumbe kube le democracy abantu bavote then abantu bazishuzele ukuthi bomuntu they want ukuthi abalinde. Besides that nambona ukuthi uyabe senza right ngoba so far velenu umuntu omdala usesimula leli lizwe sigcwele emazweni asiphili kuhle. Ngamthiwa sisekhaya wonke umuntu ezenzela into ayifunayo ngesikhathi afuna ngawo. Wesisemazweni abathengisa bayadubeka, ama-cross border bayadubeka, usebenza ezindlini bayadubeka, kula nto ekhona e-right. Yena bese sithi uzayenza njalo mnamboni kuyinto e-right.
Kodwa-ke phela asingayithi yinguquko kumbe ukuthuthuka kwalolu daba nxa esevuma ukuthi kumele ubaba atsho umdala atsho ukuthi mbani ozathatha isikhundla sakhe etsholo ekubandla lakhe eleZANU PF ayisonguquko ebukekayo na nxa ukhangele.
Mina ngingambona mboni kungaba yinguquko in other part, but in other part I don't think it's a good thing ngoba maye sitsho njalo, which means there is someone who is already there lapha sebephongwenza ukuthi sibekwazi ukuthi okukhona kanjeni unkosikazi wakhe wayechuza anti kumele ukuthi nxa ukuthi umdala kasakwanisi njengebandla leZANU bahlale phansi njengebandla but hayi awusakwanisi besicela ukuthi ukhethe ukuthi ufuna ukuthi ulokhu zembali. Xa ukuthi uyakhetha kumbe ukhetha bona babamlandelawo omnangakwakumbe umfoko then bese kusiya kukhetho bakhethe futhi bona bezana ukuthi sivotela ukuthi umnangagwa aslide kumbe sivotele ukuthi umfoko aslide kumbe sivotele ukuthi hhayi yena uGrace kakabe nguyobambela umdala but uzambambela njani yena kuwunkosikazi wakhe engaso vice president. Mna ngendlela engibona ngawo mbona engantiwa asonto enhle nxa yena kunguyo then usekhetha yena uGrace ngoba ukhetha ngaliphi engubani yena.
Sibe sesiya-ke kudaba lwalabo abaphila ngokuthengisa emgoqweni bavuke bekhala lamhlanje ngoba umeya wasedolobheni leHarare ethe nayena imbadalo kumbe inhlawulo yokusebenza ngempelasonto ukuthengisa kumele ikhwezwe isuka kudola 25 isiya ku-$3.
Lapho uhulumende wona lo council yona le sokuyikusengabantu ukuthi wena inkomithi vele ingelachagu isithole vele liguqu yalo lokhu senga senga ukuthi ugagu luzaphuma aluvele ubone ukuthi akulachagu luphumayo. I want to tell those people how much are they earning, how much are they doing per day. Abanye bangonamama abanye labo baba abakhulisa izingane abafundisa izingane nxa yena ukhansele lokhu ekhweza elokhu ekhweza siya at the end abaseloni idola loni $2 abayibambi ngelanga. So maye ekhweza esenza njalo ikuphunga ukuthi umuntu uvele umbone ukuthi uyazivekele uphinde ufuna ukuthi umomisele kuwome kulokhu ekuwoma kusiya phambili. Mina angisekelani lakho khonokho vele ngithi angisekelani lakho ngoba kunamsebenzi nxa bebayenza njalo bathi bayenga bakaze basuke khwapha estridini basuka bena and wesi kulalabana bekhansila kuthaphela abantu izinto. So into engikhona mna mboni kuyawobekho kuwoma kuseya phambili ukuthi ngani bayekela abantu bazithezele ngoba yindlela abaphila ngayo xa sebekhweza futhi intengwena leyana angiboni mina kusiba yinto e-right.
Ye kodwa-ke phela umeya uManyenyeni uthi yena kumele bahlawule ukuze basebenzele phakathi kwenzike edolobho yikho-ke kumele kuyengezelelwe indleko lazo seziziba ziningi ikakhulu ezokuhlanza idolobho.
Ukuhlawula siyala ilizwe lelizwe abantu abathengisa vele ukuze ube ne-trading license leyami uyayibhadalela i-trading license mnakwazi uma uyibhadalela then iyarenewa nxa uyirenew uyabhadala nxa uyirenew uyabhadala hayi khona lokho ukuthwaso kumele ukuthi nsuku zonke ulokubhadala kukuhlanzeni ingakwazi ukuthi inhlawulo yangikhona naleyo are they paying it monthly or are they paying it ngokurenewa kwe-license or what. But nxa kuwukuthi sokuthi nginevii kule mali oyibhatala ukuthi sikhansele, ikoko kade ngikutho ukuthi i-community ivele ingafela cha. Isithole seliligugu uyalo lokhu munye ufuna ukuthi usenge cha ukuthi izisale vele ingafela lutho. Wena ubona ukuthi abantu bayazisibekela i-council imali abayifune eyifuna ebantwini, something that is not there. Imali vele ayikho. Njalo bona abana abantu abathengisa laphana ngomama abanye bakhulisa imuli ngakunkwane ukuthengisa emsikeni. So yena nxa ekhwezi imali nala iyayikhwezi zibe yimalini ngoba abanye abantu abayitholi yale imali eyadifuneka isi-council ukuthi uyakumele ukuthi ayeyithela ngayo. So ngendlela engibona ngayo i-council ye kumele abantu bebhadala siyalo ngoba ngiye kuthatha isepa akume phambi kwe-chopfice la uthengisa isepa i-chopfice ngesima. But uwenze uyenze njalo ukuthi nawe uyazama kuzamele ukuthi uzise imuli yakho njengoba imisebenzi ingekho ezindawo. But i-council la ngani iyazwela izwela uzulu ibe nozwela ukuthi bangayenzi ukuthi baze baqotshe abantu emgwaqweni kuthiwe hambanini njengoba ungela mali uzabotshwa uphinde uthathele istafu osengisayo abantwana baba ngendlala. So ngumama kufana lokuthi ube ngumama ongela zwelo nabatwana.
Hayi bamba khona apho ecingweni.
We have Honorable Jesse Majome who's on the line right now. Honorable Majome, tokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa ndinotenda mavhila sinotenda vateereri makadi zvenyu.
Aiwa nhasi mauya imi pazuva rakanaka chose nekuti tatiri kuda kukudaidzira imwe nyaya asi mabva mapinda panguva yakanaka nekuti nhasi tanzwa amai Grace Mugabe vachitaura vari kuZANU PF Women's League vachiti vamugabe ngavachidoma achavamirira. Tombodawo kunzwa kwamuri kuti mazwi akadai anorevei pane zviri kuitika munyika pari zvino.
Muri kuti vamugabe vati vachadoma munhu
achamira
mubato ravo here kana kuvamirira munyika yezimbabwe?
Varinga vachiri munyika yezimbabwe, hanzi vadome successa.
Think pamwe muZANU PF sezvo vanga vachitaura pamusangano weZANU PF
nekuti achanga ari successa wamugabe kuZANU PF ndiye anopinda zvemunyika. Saka imimi ngotaura henyu takatirerekera kwese.
Ini ndinoti hangu kana vamugabe vachida havo kudoma achavatsira achagara nhaka yavo, ini ndinoona kunge kana vachidaro vanofanira kungozviita zvimirire kubato kwavo iro kubato kwavo kweZANU PF kana iko kuchibvumidza izvozvo zvokuti munhu anodoma ndikati senhaka ndikati kana sei mumba kuti unoita kunge seuri kunyora wiri wiri iye handisinonyorwa kuti uchiti kana inini ndikafa ndoti mwana wangu ndingazotora ndingati mombe yangu nhema iyeyo kana kuZANU PF zvichibvumidzwazvo ha zvakanaka asi munyika yezimbabwe vamugaba havakwanisi kudoma munhu achavamiririra kuti achavatsira kuti ave mutungamiriri wenyika yezimbabwe nekuti nyika yezimbabwe yakakura chaizvo yakadzama yakafara kupfuura bato reZANU PF. Zimbabwe haisi ZANU PF, haina utongi haina utungamiriri weZimbabwe hausi weutongi hwakafanana nezveumambo hwekuti unoti mwana wangu kana kuti nhingi wandada ndadoma kwete inyika yevanhu vese vakasiyana-siyana. Ivo vana isusu vana veZimbabwe tisu tine kodzero yekuzotaura watinoda kuti anga achitimiririra nekuti ndo zvinoita utungamirira hausi wekuti ndatingana zvada nhingi zvakati izvazvi asi zvakanakana vachizviita kubato kwavo hai vanga vasununguke vadome chokwadi kubato kwavo ikoko vaite zvavo ivo vanenge vadoma ozokwikwidzawo nevanobvawo kune mapato akasiyana-siyana tosarudza tega musarudzo takazvimiririra kuti kana nguva achiyasvika kuti anozova mutungamiriri wezimbabwe ndiani. Asi zvino kwese nguva tikuvidzike zvingaita hazvo nekuti constitution yedu inoti ngatizi vamugabe nekuti ndo mutungamiriri wenyika kana vakafunga kuti vahavachada zvavaremera kana kuti vakatorwa namwari nekuda kwamwari kana kuti vakabviswa pachigaro ngatiti sei impeachment yemuparlamend. Constitution inotaura kuti munhu mubato ravo anovatsiva bato ravo rinopiwa mukana unenge chifo chemamwedzi miri wosarudza munhu anovatsiva kusvikira asesedze ndingati chikamu chetemu yavo chapera chinosvika muna 2018 kana munhu iyeye anenge ari munhu anenge inotanga yati ngatichi vakadaro kati ha ini ndaremerwa ndatwegura ndakura kana kuti handichade zvangu ndauda kutamba nevazukuru kana kuti vakabviswa neparamendi neimpeachment kana kuti pamwe vakatorwa namwari zvinonzi anenge ari mutevedzeri wenyika panguva iyoyo vice president anenge apedzisira kuita semutungamiriri wenyika ndiye anoita chi anonzi ndiye president kwemwedzi inosvika kana miviri mumwedzi iyoyo matoravo rachiro rezanupf rinofanira kuti rizosarudza wavanogadzika kuti ambos achisesedze achipedzise chikamu chasara chetemu yavo ye 2018 kusvika ku2018 kana 2018 yacho ikazosvika panenge pazarurwa pokuchikwikwidzwa isusu tovhota madiro edu vekuzanup f vanovhotera wavanoda vasiri vekuzanup f akafananawo vangu vekumdc ndovhoterawo vekumdc vamwe vachivhotera wavanoda vamwe vachivhoterawo kana vamabhati ndozvinotaura asi saka zvinoita kuti chi vadome hongu vanodoma wavanoda vekubato ravo zvinongo anonge angoita mutungamiriri wenyika ngatiti vakamudoma chikamu chavo chekusvika 2018 chisati chasvika asi havana ndingati mvumo kana kodzero yekuti sarudzira munhu anozvitungamirira zvinezimbabwe haisi ndingati yekumba kwavo yenhaka yavo yavanokwanisa kunyora sewiri yavo kana kuti zvekubato ravo zimbabwe yakakura chaizvo yatodzama kupfuura zanup pfuura iwepache zvavo
asi vamwe kando vangati havasi kuti mai Mugabe havasi kuti ngavadome anovatsiva munyika kana kuti muzanup f asi kuti kungotsigirawo kuti uyu ndiwo wandinoita ndiwo wandinotsigira kuti anga achitora nzvimbo yangu sezvakaitwa navamandela apo pakaita take over Thabo Mbeki ndo matauriro avaita
ini ndotaangati kana kuzanup f ka zvichibvumirwa kuti bato racho rese muzanup f ringe richivapa mvumo yekuita mabiro ajejina kuti zvavada ivo ndozvinoitika kana vachiita izvo zvaiwa zvakanaka kana zvirizvo zvavanoita kubato ravo kuti ndeyavo vanoita zvavanoda aiwa zviri kwavari nekuti izvi zvakafanana nekupindura nyaya iri mumba nevananhii kana mumba mavo imomo mezanup f vachizvida aiwa ngavaite madiro avo sero hazvo vangoziva kuti asi zimbabwe haisi zanup f kana vachizvita kwavo aiwa ngavaite ngavasinyike kuita zvavanoda kumba mavo imomo
ndombokubatsa ipapo handisi kuziva honorable kuti ndekwenyu here kune redio kana pane something chiri kubuda mubackground handisi kuziva kuti ndekwenyu here kana kuti ndekunoko
handifungi kuti ndekwangu
aiwa zvabva zvanyarara maita basa ehe nekuti maamuri kutaura zvenyu zvakanaka but hatisi kunyatsozvinzwa tinoonazve nhasi manga mune musangano mukuru imomo muHarare musangano wanga uri wei wekwanga kune madzimai akati wandei
ini ndingati kune misangano yakaitika niitika yakati wandei wandei saka pamwe pane wandandiri wandizi kuti ndiwe here wamuri kureva
pane wanaso
yanga ichiitwa kusapezihe yanga iri kukurukura ndosunga ndazona ndongarozha pamwe rinenge riri kubhokwa ndizvoje ndiye dzokuita kuti zvingati zvitapudzike zvishoma saka ndakonga kuri kusangano ngati hurukuro inoitwa kunonzi kusapes trust inonzi southern african parliamentary and economic series ikukurukura hurukurei nemusoro wenyaya yokuti zvematongerwo emuzimbabwe zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe zvematongerwo enyika vanhukadzi vakandikati vakanakurwa kumucheto kwemunda here zvezvokuti imbeu here dzakadyara kumucheto kwemunda vari mukati mazvi ichokwadi here asi vakadzi vane kodzire vari kumucheto kwemunda here ndeyange iri hurukuro yacho saka kunge kwakakokwa ndingati vadare vana vanosanganisira wechidiki anonzi Maureen Kademaunga anotungamirira sangano rinonzi chivhosi zimbabwe nemhiricheri nezvakare nememba weparliamend anonzi honorable priscilla misaira bhirushonga anomirira bato rimwe remdc nevanonzi honorable valeria makari achiiye misaira bhi inengo ya parliament inyomira Matabelele and South proportional representation kuzoti honorable Valeria Makari vanomirira zvano PF vari kunengo ya parliament airport national assembly nene zvakare zvichi ngati munhu anga achifambisa nyaya yacho ndiye anonzi toko machi.
Saka zvii zvamungati zvabuda kuti tingoti gagaga honorable?
Inini ndinokwanisa kutaura zvaitika ndichinondi pane kwandani tichazomhanyira saka ndasiya musangano uri pakati huri kurere pakati. Zvabuda ndezvekuti ini zvandataurawo inini nezvazokurukurwa nevanhu vachibvunza mibvunzo vachipanana pfungwa ndezvekuti vanhukadzi vemuzimbabwe chokwadi kuti vanotorwa sembeu dzakarimwa kumucheto kwemunda kunge vasina basa nezvematongerwo enyika nedambudziko iroro rekuti rekuti muzimbabwe zvematongerwo enyika dzedu kana kuti zvedu kana kuti politics zvinoshandisa ndivati danho rera rinonzi the big man syndrome zvinoreva kuti panokosheswa utungamiriri hwomunhu zvizviya zvokuti zidhara handizi zidhara munhu mukurukuru murume munhurume zibaba ndofunga vanotaura zvechimazuva anoti zibaba baba ndofunga nenomunenge mazvinzwisisa ndozvinotora kuti matonga zvepolitics handiti zvematongerwo enyika zvinotevedzera ndingati gwara kana mafungiro yekuti pane rinonzi zibaba baba ndiro rinotonga rinotungamirira zvese zvinoenda ndikati pasi paro vaisi vanotevedzera saka zvakadaro izvozvo zvinotoreva kuti vanhukadzi havasi chinhu ipapo kuti munhukadzi kuti ange ari mumwe chete nonzi one center of power kuzibaba baba iroro zvinoratidza kuti vanhukadzi havani kuti vanhukadzi havasi vana babazvi saka zvinoreva kuti havasi chinhu uyezve kana munhukadzi ane achida kuti ange achinzi chiiwo panyama yehuko anofanira kunge atori munhukadzi ane ukama nezibaba baba iroro anogona kunge ari mudzimai wacho kana mwana wacho kana hanzvadzi yacho nekuti vamwe vese ava kungoperekedzawo nekubikira nekuimbira nekusukira ndiro nekuwachira ndo zvinoitika mumatongerwo enyika yemuzimbabwe saka zvinoda kuti zvidi zvisandurwe zvinowanikwa mumapolitical party yakasiyana siyana nezvangotedzerwa zvese izvo izvi zvinowanikwa kana mune zvevanotora mashoko enhau zvemedia zviri kuwanikwa kwese kwese saka zvanga zvinhu zvinoda kuti zvishandurwe zvichipowo mikana kuti panyatsove neruenzaniso rwemikana zvakataurwa musection 17 yeconstitution kuti vanhukadzi vanofanira kunge vaine chikamu chipakati chepekuenda varume vainacho mumakanzuru muparamendi maprovincial councils uyezve kuti kwega kunowanika mikana yakaenzana nevanhu yezvigaro yevanhukadzi nevanhurume kumaprovincial councils akagadzirwa neconstitution asi pega pacho ipapo panowanikwa vanhukadzi vakaringana nevanhu varume hapana umbobvumidza kuti pange pachioneka maprovincial councils nanhasi chero vakavhoterwa pamwe chete muna 2013 hapana kana kwavari hakuna hapasati pambo atoshayiswa basa haasati ambogara haasati atombodi asi ndiko kwega kune kuringana kwevanhukadzi nevanhurume kuti zvinofanira kuti zvipere izvo zvizvi nevanhukadzi vechidiki vanofanira kunge vachizopindawo vanoti tikapatsanura tikachekera kuti vanhukadzi vanomira apa varhurume vanomira apa pane zvematongerwo enyika zvinobva zvaita kuti chii zvinobva zvaita kuti vechidiki vanhukadzi vawanewo mikana zvakare.
Mombobata makadaro honorable tine muteereri vanonzi vawedzerai vari kuda kupinda pachirongwa regai tinzwe kwavari muripo here vawedzerai halo vawedzerai
halo ndiripo pachirongwa
taurai henyu pfungwa dzenyu
ndisati ndataura regai ndimbokumbiriregere kunana mai nekuti ndinziva kuti kune vakawanda varido kupinda asi ndavatorere mukana ngavandiregererewo
aiwa enderera izvenyu mberi
right ndinokwanisa ini kustudio ikoko navose vana mai nyika yose nani zvake ndichiti ngatishinge nguva ichakwana yekuti tisununge tidzokere kunyika kwedu ndipindire nyaya mbiri dzaizvi yokutanga ndinozwa urombo panana mai vanotengesa vanzi mitero yavo yakwira zvino zvinosuwisa nokuti pakukwira kwacho pachade mutero panoteerawo mari yavo vanga vachitarisa kuti vachange vachidzoka naye kuma saka zviro zvinosuwisa nechivati hapana ndo mamiri ya katenyika kanzula ina kwa inaone mari kutonza mawakutura la masaka kungweza kuna mwari ndai za gono kuita siri zengu watiki zikasi uchinja wano wakone kusunuka mnika ya tiri ya kaoma kudai right na peza saka hapa ingwenye huru huri ya napindira nge mashoka atoro hana amai amai reda inya ya sokuwa na kwangu saka ndati wadudu kupinda zinenge za oma kumba kwa baba wa mkade zingangu daro kumukufamu kwa wajitage miri yao kutive saka naka kuwa nuwa basira pa utano kwa wangangu daba ane chekutaura pa msorupe basa lo kudaiba sorora saka nyaya ndi nwansu kuti inenge ichaita icho kwadi nemo wanirangu no kuti amai vichayo chao ndakwa kwa ita uta hakuna zezu wari nobuda imeri chipo bachiramba ende wanwe zanti fokati wa mkabe chodo wisdom wawo kuti vase na vasike pa kuguma kwenye kwa chungo tonga kusika madonga saka zino indro nwansu kuti inenge icho kwadi Enda kwa onarigo majomo ita urozi pa mkemo wakuti zina kuna zizo zanti ikati bumi vaitari mkabe Afiando zangu jitu mazungabu na amaya kawandisi. Zini chato peti kanduwazo kisichando njiti aili za afedu. Kana chando kumbila kuna amaya yasi njota ora kune mine kutu izuwa rengi. Kukuti na mati. Kukuti bacha zi kwe zini isi. Kwa ganga kukubo mtiku kukubo kwa gazi. Kwa kwa pasi na dare nengari ne grupi wa muna ngagwa. Bacha afazi wa mwanu wakati waandeka na kukangani zika. Ndopa ndokubo izi. Icho kwali za toro wa namai. Tumamo zati wa mgangu, zati wa bati na wakwata ino dakise ni kuwa nchiti ya tuitika isaka paku vwede na racho na epa gono kutima mgangu nasa itechi wande zomina wapato maviri vasa zomina ni bato rimwe wakamina ni bato rimwe wakamina ni bato rimwe no no kutitosiku umereke shirika nasi wana wana kawanda ili rupalicha deo kara kawanda saka nda hivyo mwena wangu pari kuna mtaone muna matawako mdi kutimwara achi zile nguoni pane zungwa na amai na babaisi yu macho kana jiru ditaure wani
Aiwa, tinotenda chaizvo vawedzera IK. Tine message apa iri kubva kuna Muzvare Linet Mudewe, vari kuti ndifonerei ndakamirira veZimbabwe Activist Alliance over to UPJ.
Yeah, ngilomlalele ngisengilaye lapha ecingweni, yena ke usekezi. Siyakwamukela moyo.
Ngiyabonga mama.
Yeah. Ibuhlelo lwabo mama lo.
Yeah, ngizwile sibili ngizazama ukuthi ngixolise kakhulu hayi umama ibaba kuphetheyo
yeah
lo kunzima obuhlangana labo mama mpela sibubhekile ngoba ibaba kuphethe izimuli
yeah
ngizazama ukuxolisa kakhulu kubo mama sibili ukuthi hayi kukhona lethu kusithintileyo baba ngiyaxolisa kakhulu kodwa mama ibaba thwele nzima okumangalisayo
yeah asiphathiseke kwindaba zethu ezimbili esilazo lapha egudwini
Ye yeah, ayikakhulu ngiyayizwa indaba yabo mama kakhulu engithetheyo indaba kamama unkosikazi kamongameli
yeah
ye yeah, ubunzima bonke mama esibuthola yabona obuhlangana labo mama okunye kwakhona yiwumbuso uyabonga nikawuqondanga kahle
yeah
yibo besithandazela ukuthi kukhuluma kwamama unkosikazi kamongameli kuyinto enhle kakhulu njalo kunenge aselokunanzelele Nasinanzelela ukuthi kuwakhuluma la umongameli sithi songani kuyamangalisa labe imbuto enhle ngandaba sebengenela mhlawumbe ikhona ingozi esikhona sebeyibonile wenza into enhle kakhulu ukuthi acebise umkakhe ukuthi ahlukane lakho ngoba mhlawumbe kungacina kusitsho omunye umlilo ongacikhiyo khona lapha elizweni
yeah
siyacelisa sibili kakhulu ukuthi yena le nto bayilalele bayiqondise ba amazwi kamama bawalalela hayi ukufula lalele kono ukuthi ungkosikazi axekile abanye isikhala mhlawumbe omama kungaba ngcono sithwele nzima eZimbabwe la
yeah
abantwana bayafunda kulazimali bayazama ukuthi baqeqe isikole kulamsebenzi mhlawumbe konke kono kona nqa ungalalela sikamatsebo kamama la ubaba lalele njengoba sike kwenzakala kwamanye amazwi ukuthi bukakhethwa wenze imisindo le ikhona iphele bathi behlale besazi ukuthi hayi ubaba sethe yilokho kuzake ukuthi inyango basizacina sisingena kwenye inkinga sozisiqedhe
eyomdeni
eyomdeni iwumbono ngilawo sibili khona ukuthi mhlawumbe akulaleke sesekukhunywa ngumama njalo angiboni ukuthi angalikhipha igameli njalo ukuthi ubaba akazange akuzise ngembali esimaze yiyo yona ukuthi mhlawumbe ubone ukuthi hayi umama nguye onjani nguye ongakukhuluma njalo umama ngokuvithi ukuba ngomama baningi elizweni wabo umqondo ungaphumelela yopopasayo Lathi standezini naye kube njalo mhlambe siya ke sikhona ukuthintsho mama.
Inguquko, yeah. Sesesikhangela ke udaba lolu lwabaphila ngokuthengisa, omama abaphila ngokuthengisa asebekhwezelwe imbadalo. Wena ubona njani?
Ah, lokho namboni ngani sokani kulobuswela phakathi. Phezulu kokunzima obungaka mama akulazimali emabhenki. Njoba ngike kwathi umuntu mama elandisa khona apha lathi singabaye bakhona abahola amapensions sithwele nzima.
Yeah.
Into okuthiwa imali kayibonakali. Nga ukansile zathi ufuna imali ekwathi imali kayikho yabethi umuntu ayithathe ngathi.
Kambe sho.
Yeah, hayi sikuthatha njengoncindezela kabayikhangelisise kahle into leyo bengaphongu. Mhlambe baqale bayise ebantwini bezwe ukuthi abantu bathini. Ukwatsho umnye ubaba wathi at least ngaye kumbe bathi 50 cents phela.
Bangezelele nge 50 cents.
Ngapha umuntu yena vele ingekho ebhenki. Imali ayiphatheki mama eZimbabwe kunzima ukuthi ibe le cash esikwameni.
Yeah. Hayi
mbonisa sibili ngiyabonga la mama.
Hayi mbonile kakhulu moyo. Ubelela
ngelinye.
Yeah.
PJ, maybe we just need to take a listen one more time to what the first lady actually said during the Women's League, just to remind some of our listeners who are joining us what she said, because you know, like it's very easy sometimes because we listened to it earlier on for people to kind of not, you know, understand what we're talking about. Let's take a listen to what Mai Mugabe said earlier on. I understand our soundbite is not ready yet, so we'll go ahead and read what's on Facebook on VOA Shona. Sisi Eunice Chamatova said, call me, and then she said, yeah, moms, varikutaura manje. Aleta Kunaka Murwira also said, call me. On the VOA Facebook page, we are trying to call, but the lines are not doing very well. Benjamin Simbini, I love Zimbabwe. That he's on our Facebook page, Shona. Sitandazo Nkoma, nothing much to do about Zimbabwe while people are suffering. Evangelista Emmanuel Mugwinde, hi, Marv, thank you for the program. Hello, Evangelista. Thank you for also live streaming with us. And if you're on that live stream, you can go ahead and press where it says share so that we can see Takawanda. Innocent Magoda, Arguti, Zimbabweans are suffering. Saka unoti unoda Zimbabwe pachirudziko. We wanted to actually listen to the first lady, Mai Grace Mugabe, her soundbite that we played earlier on. Samungube, Arguti, Bernard Tsiga arikuti yes, tinemi pachirongwa. Ignatius Gina Machingura arikuti yes. Benjamin Simbini arikuti yes, I love my home country, yes. Ndofunga arikutaura kuti tiri kuno kuZimbabwe, tinofarira Zimbabwe. Vai Machingura arikuti we love Zimbabwe because ndiyo nyika yedu, not ZANU-PF. Odwin Masaka arikuti zvinenge zviri kutaurwa izvi zvinenge zvefake, hanzi vari kufeka. Saka ndisiku ziya PJ, ndofunga warikuti amai pangu warikurasisa rasisa. I understand we now have the soundbite of the first lady. Let's go and take a listen to what she said today, courtesy of ZBC at the Women's League today.
Akuna succession inoitwa without the involvement of Mugabe. Akuna? Vane say as the citizen of this country, and says, no, 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 I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kutindiari atatora chigaro mabaini president. Because we respect him. Saka, his word will be final. Mark my words, his word will be final. Inini ninotova kumira izvozvi pamberi penyu.
Listening there at, you know, what the first lady was saying, PJ, just to remind ourselves, that's our topic today. We're looking at what actually happened at the Women's ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. And we're also talking about some of the challenges facing women vendors. I'm not sure who we still have on the line. Honorable Majome, mchiripo here. Hello, Honorable.
Usati waenda iko kwa rega ndimboverenga voti ngivale esilako lapha ku live ku kasi letu elenkundleni ye Facebook alabo aba live streamer lati kulo Pamela Khumalo uthi a better Zimbabwe is coming anytime sooner. Yena uthi njalo he must resign to allow new blood. Slow Sambulo Dube has joined. Usisa Sibanda Ncube joined. Yathi wathi yena you guys are doing a great job. Siyabonga amahlabe ezulu. Usisa uthi njalo do not give up the fight, beloved Zimbabweans. Slow Nomsa Nekevane ukhona, uTeresa Dangwa ukhona, uPatuchezo wacha ukhona. Uomi Ncube ukhona, Uomi Ncube uthi yena I love Zimbabwe.
PJ, let's go to the honorable because I know she wanted to be excused earlier on. Honorable Majome, are you still on the line?
Yes, I'm here. I have time.
Okay, great. Oh, good. So you heard there from Dr. Amai herself what she said at today at the Women's League. Maybe just your comment in brief.
I think that I agree with the gentleman who spoke earlier, who said that, you know, interesting. If this Dr. Amai is speaking like this, it really is also a sign that something is wrong in paradise, I think. She's clearly pushed and motivated to say that by some reality that she knows about. It looks like it's a sign of the time. She knows more intimately than anybody else what is going on in terms of the, I suppose, capacity and the fitness of the president to continue being in office. And for her to say that, it's a sign. I mean, increasingly, she keeps on talking about previous Antivakambotri, and if he started talking about his death, that about his getting incapacitated, saying that if he gets incapacitated, she'll push him in a wheelchair. Then the next thing that she then said later on was that, oh, you know, even if he dies, people are going to vote for his corpse. I mean, it's very unusual for a wife to talk about the husband's death in that way. And then now she's actually talked about the unsayable, that his vacation of office. Everyone says, ah, there's no vacancy, there's no vacancy. But the fact that she's actually speaking about it, it's a sign of something happening somewhere there in paradise. And I think it's something that Zimbabweans must talk about. But what I then found interesting to say that a desperation to say that his word is final. I mean, really? There's a verse in the, I think, it's actually a proverb in English that says, man proposes, and in this case even woman proposes, but God disposes. And those who read the Bible know, which is somewhere in the Old Testament, is known as like people prepare, may ready the horses for battle, but it's God who has the final victory. But even for those who are not Christians or who don't read the Bible, but the fact is our plans as human beings are just our plans. I do not see, there's nobody who's like a superpower, superhuman who, because if what she's saying is a euphemism, I think maybe like if he passes on, if he goes to his maker, the person that he chooses will be final. Nobody can rule from their grave. Nobody at all. And you see, if he were to appoint, if that is how he were to leave office, even if he resigns, maybe he can say that I want so and so to be in my position. But even then, like I said, Zimbabwe is deeper, broader, and wider than ZANU-PF and the dynamics. But there are people who have ambitions, even in his own party, that we can see joking. So his word is not going to be final. I mean, there's nothing like that. I mean, that's what she might wish or he might wish. But look, but it's a good thing. It's a sign of something shifting. It will be very interesting to watch.
Thank you so, so much. We have our other guests who are also on the line, PJ.
Nkosikazi Sakile. Lokhu khona ecingweni anje.
Lokhu khona ngilalele.
Yeah. Yehlisa ivolume radio yakho nxa kukuthi seduzane. Nyayi siyayizwa la nga.
Okay, fine. Eh, siyizwa futhi.
Yeah, lokho siyizwa.
Alright, sengihlishile.
Yeah. Umzwile lapho uNkosikazi Mgabe ekhuluma ukuthi sokuzamele ubaba acho ukuthi mbani oza kumele athathe isikhundla sakhe. Le inkulumo yayivele ingaphathwa ngithola kancane. Ikanti ke izolo ubesithi nana lalo bangazabe ku wheelchair, lalo bangazafi sizamvotela esebhokisini. Kuyini okwenze kwaguquka konke lokho? Ngibona wa.
Unyezi sikhala kakhulu ngingathi yavisi abadala bathi yavisi siyadabuka. I think ukhona osoku-wrong khona ngali angakakukhiphe yena kodwa ngumama lwa nothi anganika imayiki abe athabe kakhulu abe over-excited aze akhiphe ezinye izinto ezabe zivalekile kodwa I think sokuseduze njengoba besezikhulumela but i-question endawo yokuthi what if umdala angakhetha yena-ke so angakhetha yena that means she will be the one or kulo munye umuntu okhona yena amkhangeleyo kodwa ngeva vele sesitho njalo ngoba igama likhulumileyo benilaleli nomisiyoni esinye engingazwisisi but lela akhulume ngayo that means something is there but akasoze aphonge usikhuluma ngoba kuqala nto wayethi bivine ku-wheelchair special wheelchair for umdala asizamvotele lokho ku-wheelchair angazave sizamvotele lokho ekusebhonsini but okunye futhi akumele akukhombole ukuthi i-ZANU PF is not Zimbabwe and Zimbabwe is not ZANU PF. ZANU PF is just the party like any other parties so ngelizwe elifa njengendlela abenza ngayo kumele abantu bevote nxa kuyukuthi yena umdala kulo muntu amkhethayo kathesi uzamkhetha ukuthi ammelele but nxa sokubuya i-2018 zokungena amavoti to they can choose whoever they want ngoba bangeke kuthiwe ngokuthi ayizani washiyethe hhayi usakhilavu abe nguye upresident so kumele ahlale khona apha esikhundleni ngoba igama elakhulunywa ngomdala no abantu kumele bevote njalo bebekwazi ukuthi izanu vela soZimbabwe and it will never be Zimbabwe. Izanu is just a party like eyinye yonke into ekhona elizweni.
Kumele kwehlukaniswe kokubili.
Kumele kwehlukaniswe ukuthi kathesi yena njengopresident wabo wezanu kasafuni kasakwanisa ukuthi abe sesikhundleni asibayaleli bangazenzeli ilokhu zeni abakhethi ukuthi mbani omunye ozammela but kumele abekwazi ukuthi ma bekhethana
wothi ngikubambe umlomo khona lapho isikhathi asisavumi kulo mlaleli ose olesecingweni ofuna ukukhulunywa laye ngumarvelous.
Ehe, thina bamakhani bekucheck ukuthi makadi yenyu.
Nofara makadi kwenyu.
Ai wathi riwadi maphinda pachirongwa kurukura izvenyu tinzwi.
Ah, ndinoona kigona vamangwana ava vanoti muzore rekupati kwedu rinoti anoda kukuvidzana navo amugabe kukongiresi anokuvidzana navo sisi akapinda papawa vamugabe atisati ambozva kuti pane munhu akambova kukwidza pakukongiresi ende ukangotaura muromo wokuti ndinodawo kukuvidzana navo unenge wakutoreva kuti hauchadi kuva kupati kwacho ende hakusi kuti hakuna vanoda ivo vamangwana vacho chaivo daiva kuti vakavhoterwa nhasi kuti vapinde ipo vangada asi kuti hazvitaurike kunyange kukongresi kwacho havangazvitauri izvozvo zvinoda kuvakukwidza hazvigoni.
Aiwa tinokutendai vamakani. Tomboenda kuna Honorable Majome kuti muchingotivharisa pachirongwa. Honorable Majome
hongu
ehe muchingoita round up yekuti saka remangwana richange rakamira sei takao tichiona zviri kuitika izvi.
Zviri kuitika izvi ndofunga ngati bopei anonzi mai maseat belt edu aya mabhande ndofunga zvaakuitika izvi ndofunga zvinhu zvichatanga kumhanya zvikuru kutsvedza kakuru ndatinyatsokuopeita izvo zvakasimba hanekuti kutavira kutanakidza kana kuita zvinhu zvakati wandei asi sisu ngatishambei tine tarisano yezimbabwe kuti zviri kuitika izvi nokuti inguva chete musinge zvinoratidza kuti zvasi semhambotaro zviri kuzunguzika ikoko kuparadise saka amai vari kuti zvavataura zvine chirevo chikuru chekuti zvinhu zvaakutanga kushanduka asi saizvozvo isiso ngatisatorwei nazvo nekuti ndezvemubato ravo rezanu pf nokuti handisi nguva handisi nenyika handeye munhu wese namwari ndewevanhu wese saka ngatigadzirirei kuti tinge sevanhu vagare vezimbabwe tigadzirirewo tizosarudzowo vatungamirire vatinenge tichizoda isusu venyika yezimbabwe kwete
Honorable Maita Basa nguva dzedu ndodzadyanana. Would like to thank all our valued guests this evening, Honorable Jesse Majome, and over to UPJ who are our guests.
Yes, sibonge njalo unkosikazi Sakhile Liline osiphathisileyo kuhlelo labalaleli bonke abagcine bengena kuhlelo umoyo labanye bonke abasiphathisileyo akade belive streamer lathi sesilivalelisa okwamanje sibeke ithuba elifanayo yevikelizayo upraxedes jeremiah
I'm Marvelous Mhlanganya. We are also thanking all those that were live streaming with us. Please share the Facebook page VOA Shona so you can live stream with us next time. You have a blessed evening. Bye-bye.